Garaba Central Tel Aviv. Zvakaitika ndezvekuti takamuka nezuro makuseni kuchiita sounds dzemasirens neiron domes. Kana iron dome ichiintercepta rocket pane noise inoitika. So ndozvaitika patakamuka makuseni na6 nezuro. So zvaitika ndezvekuti pane terrorist organization iri kuGaza inonzi Hamas, ndo yaita surprise attack kuIsrael kuno kune zuro. Vanogara vachirwa all the time, asi zvane zuro zvanga zviri surprise because mostly kana vachidai Israel inenge yaenda kunouraya kana kutswaka maleaders avo ikoko. So izvo hazvina kuitika this time. Ivo vakangomuka vakafunga kuti tiku attack nas. So they caught them unaware, like they were not prepared. Vanga vasina kuzvigadzirira.
Kwenyu kwamuri kuTel Aviv kwakarwiswawo here? Vakakwanisa kusvika ikoko here kana kuti kwakangokandwa iwo mamissiles amuri kutaura?
Kwakakandwa marockets asi what security forces zvari kutaura ndezvekuti nasi inini ndakaza kuenda kubasa nendaa yekuti mapurisa anga avhara maroads achiita stop and search iya yakapenga, you know, cause kwanzi vanhu ava vakapinda, sezvo vakapinda vasina kuoneka vanogona kunge vari muno muTel Aviv as we speak. Because Tel Aviv is central.
Saka kutaura kuno kumurukunzi garai mudzimba?
Yes, mudzimba. Ene vanhu ava they were caught by surprise zvekuti normally kana kune chinhu chakadai kune ma bomb shelters kunoko ari underground. So zvinoitika ndezvekuti kana kungaitiwa provocation that side vanotumira mapurisa kuti afambe achivhura ma bomb shelters ese. Asi zvane zuro ma bomb shelters anga avharika ese. Meaning it was total surprise. Chero mapurisa haana kana nguva yekuvhura mabomb shelters because vanga vafambwa kuvatsirana nemasoldier. Vanga vaita shoma this time. So munhu wese aifambwa kunge ari kufield ikoko kuchitsvakwa vanhu ava.
Vazwa avhura here mabomb shelter kana kuti achiri akavharwa murugodzigara emudzimba?
Achiri akavharwa. So zvakaitika ndezvekuti marockets akapedzisira kukandwa nezuro kumapass 8 like this. So takarara usiku hwese, everything was quiet. Tikamuka makuseni kana masikati, everything was quiet. Asi nhasi ndaona panews kuti Israel Defense Forces iri kuenda kunoataka ikoko because Israel haiataki like zvesurprise, inovaudza kuti vagadzirire. So every time inovapa warning, kune vanhu vanovafonera ikoko kuvaudza kuti udzai vanhu kuti the masfaketi mapremises akadai dai dai cause ndo panogara vanenge vachitsvakwa vacho ndo kunochengetwa zvima weapons kumabuildings acho ipapo. Asi this time around kune intelligence inofanirwa kugara iri up to date. Asi confusion now ndeyokuti sei nezuro vasina kuona kuti kune chinhu chakadai like chiri kuitika.